vanhu ivavo kana vakachengetwa vane vachengetwa nevanenge vachida kuvachengeta, asi kana zanu iriyo zanu ine zita rekunzi Zanla neZipra, handifungi kuti rinofanira kutikisana nezanla neZipra. The moment munhu akutikisana nezanla neZipra nhasi, that person does not, munhu iyeye haazi ano webato. Saka kana zvakadaro paine kutikisana bheta tiparadzane.
Mazita aya maaendesa here kumutungamiri wenyika kana kuti ndozvamuroda kuzotaura pamuchaita musangano apa?
Isusu zvatakatotaura ipapo zvikabuda mumapepa, that is enough. And for people, vanhu vanenge vari vemusangano vanofanira kutora action kana vakarega inyaya yavo, but nyika yose pano paspace paziva nemuno munyika vaziva kuti ndozvinhu zviripo.
Tataurawo nevamwe vechidiki ava kunyanya vachipanga vachitaura kuti ivo havaremekedze vamutsvangwa neutungamiri hwavo nekuti havaremekedze mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Munoti kudini mashoko iwayo?
Ari kuhwanda nyaya yekuti nokuti vamutsvangwa havaremekedzi vaMugabe nekuda kwechikonzero chekuti ari kuda kuti nyaya yake igamuchirike kuna vaMugabe kuti awane pekugara, nokuti haasiye. Dai aiveya haagoni kupikisana navamutsvangwa, because vamutsvangwa igamba rehondo. Munhu akarwa hondo yechimurenga akanga asingapengi paairwa hondo yechimurenga, akanga ari right. Saka kana nhasi maakutanga kuzoti mutsvangwa haasi right, vanongozoisa president kuti misheni yavo ibudirire.
Saka zvamuri kuda izvi zvikasatambirwa mahiya, muchaita sei?
Tozoona tasvika ipapo.